Mushekwi haana kutamba mutambo wekugumisira weZimbabwe wegadziro yeAFCON. Uyo vakaita mangange 1-1 neTanzania mukupera kwesvondo mushure mekunge adzokera kuChina kunotambira chikwata cheke cheDalian Yifan. Izvi zvinotevera chikumbiro chakaitwa nechikwata ichi chichida kuti Mushekwi avabatsire muhondo yavakatarisana nayo yekuti varambe vari munhabvu yepamusorosoro munyika iyi. Asi mutambi uyu haana kukwanisa kubudisa chikwata chake muchoto mushure mekunge Yifan yarohwa 1-0 neHebei. Pamusoro pezvo Mushekwi haana kupedza mutambo uyu mushure mekunge aratidzwa kadhi dzvuku nemuridzi wepembe nemhaka yekupiringidza vamwe. Mumitambo yegadziriro, Zimbabwe mukupera kwesvondo yakaita mangange 1-1 neTanzania mushure mekunge yamboita mangange zvekare 0-0 nemaSuper Eagles eNigeria. Izvi zviri kupa chivimbo kuti maWarriors angangobudirira mugungano ravari rinosanganisira Uganda neDemocratic Republic of Congo. Mumwe mutambi Ronald Pfumbidzai anoti havasi muEgypt kuwedzera zvikwata zviri kukwikwidza.
We are not going there to add numbers, we are going to fight. So what does it because our aim is tikabuda magood stages then we take it from there.
Manager weMaurias vaWellington Pandare vanoti chinangwa chavo ndechekubuda mugungano iri kana kusvika mufinari chaimo mushure mekukundikana kudarika chikamu chekutanga muna 2004, 2006 na 2017 apo Maurias akaenda kumakwikwi aya.
Tirikutiwo vakomana vambogadzirawo kahistori kavo kwokupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinari kwacho hapana chakaipa.
Zimbabwe ichange iine rutsigiro kubva kuruzhinji runotevera nhabvu munyika mushure mekunge vePremier Soccer League vambomisa mitambo yezvikwata zvemuno. Gwaro rabva kune vanotungamira nhabvu yepamusoro ava rinoti vari kuda kupa vatsigiri venhabvu nguva yekuonawo chikwata chenyika ichi vachipawo zvekare vatambi mukana wekuonawo zvidavado kubva kune vamwe. Pari zvino FC Platinum ndiyo iri pamusoro pegungano rePremier Soccer League nemapoints 24, points imwe chete pamusoro peChicken Inn neCapes United idzo dzakabatana pamapoints 23. Asi mumwe mutsigiri wenhabvu vaAlpheus Mashonganyika vanoti vari kuona maPure Platinum Boys atora mukombe uyu negadziriro yavakaita apo vakatamba muCAF Champions League.
Yakakundikana zvayo muChampions League. Asi yakaita gadziro yakanaka kuti munomu inotora league zvakare.
Highlanders iyo yakarova Dynamos 1-0 mumutambo mukuru wekupera kwesvondo yafamba nzendo nhatu zvekuti yave pachinano chegumi nenhatu nemapoints 14, point imwe chete pasi peDynamos yacho. Mitambo yese yeKasu Laga Premier Soccer League yakapera seizvi. Bulawayo Chiefs 0, FC Platinum 3, Highlanders 1, Dynamos 0, Triangle 0, Chicken Inn 0, Manika Diamonds 0, Ngezi Platinum Stars 0, Capes United 3, Tier 1 3, Harare City 1, Herentals 2, Chapungu 1, Yada 2, Black Rhinos 0, ZPC Kariba 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.